Mamwe madzimai aya ana kuda kudomwa nemazita avo munongedzo mukuru wekuti vane kutya kukuru kuti vataure vakasununguka izvo vanofanirwa kuita munyika inozviti yakawana kuzvitonga muna 1980. Muzvari anesu Ashley Maurukira avo vanobva kuguruve vanoti vakapedza zvidzidzo zvavo zvepamusorosoro mhiri kwemakungwa makore mana akapfuura asi nanhasi havasati vawana basa. Muzvari Maurukira vanoti vari kutochengetwawo naamai vavo vatokura zvokuti inyaya inovarwadza nokuti hurumende haina kuzadzisa zvayakavimbisa kuti ichawanisa vanhu mabasa nekuvhura makambani ose akavharwa.
Hambanai chokumbonyanya kupembera paindependence inoi nokuti zvinhu zvazha zvinombumira zvakanaka. Zviri kumbofila ungati tiri independent because tiri financially dependent and there is no independence at all. Zvinhu zvese zvakangoma munyika munomu, especially for vakadzi because we have to fend for the families. Vana varume vacho hapana zvavanombonyanya kuita, even makatarisa masit vakadzi vakawanda ndiwo mavendors. Saka zvinhu zvinongonetsa, so there is nothing really to celebrate. Kumabasa zvakangooma, hapana chiri kufamba, hapana chokumbopemberera independence.
Mumwe mukadzi ane makore 30 uyo asina kuda kudomwa zita rake anotiwo ari kushaya basa raakadzidzira nokudaro ave kushanda mumba meimwe mhuri kuwestgate asi mari yacho haisi kukwana kuti ariritire mwana wake.
Handingakwanisi kufarira independence nokuti nyika yedu zvinhu zvakaoma, vakadzi vazhinji vari kuriritira mhuri uye mabasa acho haasi kuwanika. Sakani zvinhu zvakatongooma, vanhu vazhinji vamwe varume vachakwanisa kuenda mumabasa, vakadzi ndivo vakutoriritira mhuri vachienda macross border South Africa, Zambia, Mozambique. Saka zvinhu zvacho zvakatongotoomera. Ndine mwana ane 5 years, saka ndiri kumuriritira. Sakani tibatanidze mari dzacho hazvisi kuita.
Mumwe mudzimai anogara kukuwadzana amai Miri Madzika vanoti hapana chokupemberera nokuti vaakugara vachitya mapurisa nemasoja.
Hapana chekumbocelebratira independence. Iye zvinezvi zvinhu zvacho zviri kukwira, hatina kumbozvida, hatisi kuona kuzvitonga kwacho kwatiri kuita. Tiri kutozvidzvanyirira, tinorohwa nemapurisa, tinorohwa nemasoja. Nezvo ukaona musoja unototya kurohwa kana kurepwa. Saka hatina kuzvisunungura kwatakaita isu, tiri kutorwadziwa zvekuti.
Amai ava vanotiwo iko zvino chikafu rave dambudziko guru nokuti mitengo iri kukwira mazuva ose, zvokuti hapana kuzvisunungura kwakaitwa nyika ino kubva kuudzvinyiriri wevachena.
Iye nezvichingwa chacho chikunzi $4 loaf one, hapana kuzvisunungura. Kare before independence taitenga taiwana chingwa chiri pamadhoa apa, tichipuwana mikaka iri pamadhoa apa nemari shoma shoma ma1 cent aitenga. Nezvo hatichatombotengi zvinhu zvimwe, chingwa chacho tinotochi once in a while. Saka hatina kumbozvitonga kuzeri kwatiri kumbozviona isu.
Mumwe mudzimai amai Gina Maradzika vanoti zviri kuitika muZimbabwe zvinorwadza zvikuru.
Amai muri kundibvunza nezveindependence, ndingadei paindependence? Chingwa chadhura $3.50, vana varikuda kudya mumba. Ndicelebrate independence? Independence ndocelebrate kudi? Mabasa hakuna, saka munocelebrate kudi? Celebrate imimi, imimi kuda ndimi muri kudya.
Amai Maradzika vanoti iko zvino havasi kukwanisa kuenda kumusha kuhoridhe kana kumusangano wekuchechi yavo sezvo vasina mari yokufambisa.
Iye zvino tine independence yamuri kutaura, tine Easter holiday, zvese zvakabatana. Taitoziva isusu kare kuti kana zvasvika kudai tinoenda holiday kumusha kana tinoenda kumachechi kunonamata. Ende handina kana kukuenda, mari yachona handina. Handina kana mari izvozvo, ndinotoshaya kuti sezvondoita sei. Aimu stresi zvichonora ndakadaiko.
Murwiri wekodzero dzevasungwa yechidzimai musangano Refino Prisoners Trust amai Rita Nyamupinga vanoti hapana kana chikonzero chokuti vanhukadzi vapemberere kuzvitonga kwenyika sezvo vari kutadza kuriritira mhuri dzavo.
Madzimai chekunyanya kufarira chaicho muindependence yeZimbabwe zviri kuti ndetsei. Tikatarisa mamiriro akaita kunze, takatarisana nenyaya dzeupfumi, madzimai dhuru mazhinji atinoziva kuti anga ari kutengeswa, mari yese havachisina, vanomukira hodha, vanohudhawo vamwe vanomukira kuita mabasa avo, mabasa acho iyayo havasi kuwana cheuviri chinokwanisa kuti vasimudzire mhuri dzavo. Zvatotova mutoro mukuru kune madzimai.
Amai nyamupinga avo vanoye zvakare nhengo yeWomen's Coalition of Zimbabwe vanoti vakadzi vakawanda vanosungwa vachikambwa mujeri vapara mhosva diki diki dzakanangana nekuda kuwana chikafu chokupa vana vavo.
Tukaona mhosva dzekuparwa nemadzimai asi mhosva dzekuti anoda kupfuma asi mhosva dzekuti ari kuda kuisa chikafu tafura kuti mwana adye ari kunoita mamwe mabasa asaka asina kutsarukana ekuti ariritire mhuri.
Mukuru weZimbabwe Women's Bank Amai Manders Marikanda vari kukurudzira madzimai ose ari kuunita nezvemamiriro ezveupfumi hwenyika kuti vaende kunokwereta kubhanga ravo kuitira kuti vatangewo mabhizinesi avo maditi.
Vanhu vari kutora vachizotora asi ivavo vacho vari kutora vacho ikaza kutori tiziya maketi yake inenge yakashirika vane machallenges ekuchaja
Joseven haina kukwanisa kunzwa divi regurukota rezvemadzimai amai Stembiso Nyoni sezvo nharembozha yavo yanga isingadavirwi. Tsvagurudzo yakaitwa neWorld Bank nemamwe masangano akazvimirira inoratidza kuti misha inoriritirwa nemadzimai chete yawandisa zvokuti ratove dambudziko guru muZimbabwe neAfrica yese zvayo. Ndakamirira Joseven muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.